Mumashoko avo pamhemberero dzaitwa kuMount Darwin kudunhu reMashonaland Central, vamunangagwa vati havasi kuzobvumira masangano anoshanda akazvimirira kuparadzanisa vanhu munyika, vachiti Zimbabwe ichaita sarudzo dzakachena uye dziri pajekerere gore rino.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no, no, no to violence before, during and after elections. No violence.
Hurumende yangu yaisa hwaro hwekuita sarudzo dzakachena pajekerere, uye tose ngatirambe mhiri zhonga panguva yesarudzo uye kunyange sarudzo dzadarika.
Vakurudzira kuti vanhu vabvote murunyararo uye kuti vachengetedze runyararo urwo rwakaunzwa nevarwiri vehondo yerusununguko. Asi mumashoko kuvatori venhau, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rati hurumende yavamunangagwa iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya nekuvambunyikidza. Mutauri webato rinopi kisare TCCC muzvare fadzai maere vanoti veruzhinji vange vasingafungire kuti vachange vachitambura sezvavari kuita.
Zvakadaro tinoona kuti vazhinji vagari macitizens haasi kufara. Vari kubvunza ivo kuti ndozvakafirwa here, ndozvakaenderwa kuhondo here. Tikuona vanhu vachitambudzika, vachishaya chekudya, vachishaya mari dzemaschool fees, mari dziri kushandwa hadzisi kukwana. Tikuona zvakare kuti vazhinji havana mabasa, havasi kukwanisa kusimudzira upenyu.
Vatiwo uori huri kuitika munyika mukutengeswa kwegoridhe nezvimwe sezvakakushinurwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera hunoda kuti veruzhinji vabvote neungwaru kana sarudzo dzikaitwa zvakajeka.
Saka isu seCCC tinokurudzira maZimbabweans ose, munhu wese ngaanonyoresa kuti anovhota kuitira kuti gore rino Zimbabwe isununguke zvemazviro kwazvo. Pamaelections atichazowana, President Nelson Chamisa vakwanisawo kuzotungamirira nyika nomazvo. Zvinofadza maZimbabweans, tigonzwawo kunakidza kweindependence yedu semacitizens.
Mumwe murwi wehondo yerusununguko vaNicholas Kativu vanoti
nyaya yedemokirasi, nyaya yefreedomu, nyaya yeminda, nyaya yeeducation, nyaya yezvakawandawanda zvatakatinawo magrievances ataitaurirwa taenda kuhondo kuti hondo yatiri kurwa iyi itonzi people's war, hondo yevanhu. Haisi yekurwisa ganda kana kuti tiri kurwisa varungu, asi system yematongero avaiti. Saka matongero avaiti acho ndiwo ati kutiona kutoti varungu acho anenge atori nani, because by now kutambura kwacho ndo zvatakaendera zvacho magrievances, hapana chakasorovhiwa. Mapeace meals diki diki ndo zvakanga.
Asi vachitaura mushure mukupinda mumhemberero dzanhasi, mutauri wemovement for democratic change vaWitness Dube vati zuva ranhasi harinei nekuti ndiani ari kutonga, asi kuti izuva rekupemberera kuzvitonga kuzere senyika.
Munhu wese anofanira kuti acelebrate independence. Tiri pamwe chete takabatana, ndozuva rimwe chete ratisingafaniri kumboita zvematongero enyika. Tozozvitanga mamwe mazuva ese egore asara, kana kuti anenge asara.
Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano rinoshanda rakazvimirira reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShechiriga vanoti munyika munofanira kuva nerunyararo.
Zvese zvaishuvirwa naana baba vedu pavakaenda kuhondo zvinokwanisa chete kuzadzikisika kana tikabatana murugare rwechokwadi, murunyararo, uye nekunzwisisa kuti vana baba vedu pavakaenda kuhondo vakatoenda vachinzwisisa kuti takasiyana, asi tiri vana vanyemunhu mumwe chete, tiri vana veZimbabwe tese.
Mumwe wevechidiki muZanu PF avo vapinda mumhemberero dzanhasi vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti vafadzwa nemashoko avamunangagwa ekukurudzira runyararo nesarudzo dzakachena.
Tinoratidza kuti utongi hwaPresident Emmerson Mnangagwa utongi hunotarisa upenyu hwevanhu mberi pazvinhu zvose, utongi hunotarisa kusununguka kwevanhu, utongi hunotarisa kuti vanhu vagarisane mune zvakanaka vachifokasa nebudiriro, vachifokasa nekuvandudza nekuvaka upenyu.
Mamwe mapato anopikisa ari mupolitical actors dialogue pamwe neMDC ange ari pamhemberero dzanhasi kusanganisira vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.